Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 25-2018. Vanhu vakawanda munyika vokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzinge basa mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe avo vanonzi vakarova mumwe mutori wenhau uye kutaura mashoko ekunyomba panepfenyuro. Zimbabwe yobatana nezimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day vesangano reZimbabwe Council of Churches vachifora vachikurudzira runyararo. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema voshanyira vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumba kwavo kuBlue Roof. Bato rinopikisa reNational People's Front rinoti Zimbabwe haikwanise kuti iite sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvinhu. Varairidzi voramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende inova zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana. Bato reMDCT rinoita sarudzo dzaro dzemaprimary muHarare nhasi. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day zvarinoreva uye zvamaswera muchiita nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.